Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gunyana 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rosangana nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank Dr. John Mangudya pamusoro pekunetsa kuri kuramba kuchiita mari munyika. Kanzuri yeguta reHarare yofumura pachena makambani masangano pamwe nevagari vane zvikwerete zvayo vasiri kuda kubhadhara. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 namufundisi Johannes Gumbo vekereke United Methodist Church vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vanoti mangwana vari kutarisira kusangana nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank Dr. John Mangudya pamusoro pekunetsa kuri kuramba kuchiita mari munyika. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti urongwa hweReserve Bank of Zimbabwe hwekuunza mari yemabond note munyika hauna zvawakagadzirisa sezvo mari iri kuramba ichishomeka munyika. VaMoyo vanoti vachatorawo mukana wekusangana navamangudya uyu mangwana kuti vavayeuchidze chivimbiso chavakaita pavakaparura mari yemabond note munyika chekuti kana dambudziko remari rikasagadzirisika vaizosiya basa. Mari inonzi iri kuramba ichinetsa zvakanyanya munyika izvo zvave kuita kuti shoma iri kutenderera pamisika itengeswe pamisika mitema uye vanhu varambe vachirara kumabhanga. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Gavhena akatipa chivimbiso chokuti kana mabond notes asina kupedza dambudziko iri achasiya basa. Saka taona kuti mabond notes aya atadza kupedza gakava riripo. Saka tatomunyorera gavhena kuti semunhu akambotivimbisa kuti kana zvaramba uchasiya basa, tiri kukukumbirawo kuti usiye basa racho. Saka tiri kukurukura naye kuti zvinenge zvakurambira izvi haugoni here kusiyana nazvo kupinde vamwe vanhu nenyaya yokuti mamembers ete ari kusangana nematambudziko. Iye gavhena ari kuti pane zvakawanda zvavari kuita, vanoda kuti tisagare pasi tisangane. Saka pane urongwa hwekuti ZCTU iende kunogara pasi nagavhena musi weMonday. Ndinoda kunzwa kuti anotipa tsananguro ipi, sezvo pasi apa hatisi kuona kuti pane zviri kugadzirisika. Makanisa akawanda ikiyo zvino vava kutovhara nenyaya yekushayika kwemari.
Asi munofunga here imi kuti vanokwanisa kunge vaine chavanotseketudza?
Kwete, hatisi kuona asi hatigoni kurambira kure. Hatigoni kurambira munda kumagudo. Tichaenda kunonzwa asi hatisi kumuona achikwanisa kupedza gakava riripo. Nguva yapfuura takambotaura isisi kuti nyaya yemuZimbabwe iyi kana ungatsvaga gavhena anobva kana kuJupiter kana pane koleji yakadaro kumudenga kana anobva kupi, haagoni kugadzirisa nyaya yemunyika iyo iri munomu usina kugadzira nyaya yematongerwo enyika.
Vanga vari munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Kanzuri yeguta raHarare inoti yava nenzira itsva yekuti vane zvikwerete zvayo vakwanise kutirimuka nekukasika vachibhadhara zvikwerete izvi kuburikidza nekuvaburitsa mazita avo pajekerere kuti vanyare. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti iyi ndiyo chete nzira yavakaona kuti vangakwanisa kuwana nayo mari dzavo dziri mumakambani, makereke, zvikoro pamwe nemuvagari. Kutanga nechishanu chapfuura, kanzuru yakatanga kuburisa magwaro ane mazita evanhu nemakambani vane zvikwerete zvayo. Nechishanu ichocho, kanzuru inonzi yakaburitsa mazita emakambani anosanganisira Mikkels Hotel neDon Properties, makereke anosanganisira Anglican, Celebration, Seventh Day Adventist neApostolic Faith Ministries uyewo zvikoro. Kanzuri inoti mari dziri muvagari dzinodarika mazana manomwe mamiriyoni emadhora. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti rakavirirana neboka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iro rinotungamira sarudzo munyika kuti pasachekwa miganho mitsva yesarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya kana kuti delimitation. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti semapato ezvematongerwo enyika vakavirirana vose neZEC kuti pashandiswe miganho yakashandiswa musarudzo dza 2008. Vanoti vakasarudza kushandisa miganho iyi sezvo sarudzo dza 2008 dzakaitwa murunyararo kunze kwekuzongoti dzakazobirirwa mushure mekunge dzaitwa. Asi ZEC inonzi iri mushishi kuumba gwaro idzva revavhoti richashandiswa pachishandiswa michina yebiometric voter registration kana kuti new voters roll. Ngatinzwei hurukuru yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Pamutemo wedu weconstitution takabvumirana kuti hakuna kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation kusvikira 2023. Saka tinoshandisa miganho yakanga iripo muna 2007. Hatisi kuisa miganho mitsva, hatisi kuita maconstitutions matsva, tiri kushandisa akashandiswa muna 2008. Tiri kuziziva kuti muna 2008 mune chitsotsi chakaitikwa chekuti mimwe miganho yakakanganiswa neZEC. Saka takawirirana kuti tiri kudzoka kumiganho ya 2007. Saka hakuna delimitation iri kuitika gore rimwe kana kuti gore rinouya.
Sei musiri kushandisa zvakashandiswa muna 2013?
Takawirirana kuti tinoshandisa miganho yakashandiswa muna 2008. Ndiyo miganho yatinoshandisa iyoyo, ndiyo miganho iri pamutemo. Miganho yakazoiswa muna 2013 ndiyo yakapa kuti kuwe nekupokana pamaelections, kuwe nekubiridzirwa kwakaitwa pamaelections. Saka takati zvinhu izvozvo hazvisi pamutemo, saka ZEC yacho iri kubvumirana nesu panyaya iyoyo kutoti tiri kushandisa miganho ya 2007. Tinowirirana nayo kuti tishandise miganho ya 2007 yakashandiswa pasarudzo dza 2008, nokuti ndidzo chete sarudzo dzanga dzakachena. Tisingatarise paya paya pakazoita Dynamos versus Dynamos Mugabe achipinda ega muelection, tiri kutaura dzemumashure macho dza 29 March, dzanga dziri sarudzo dziri nani.
Ko nyaya yekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvibva zvangoziviswa panenge paitirwa sarudzo, makamira papi nayo?
Ehe, ndo zvati kuti ngatidzokerei pane zvatakaita muna 2008. Vanhu vakapedza kuverenga mavhoti vosainirana vonamira panze pedhore polling station pavanga vachiverengera ipapo, otoenda atongowa maresults. Zvokuti kana munhu achida kuziva kuti hahwina here, anototongotanga kutoedhawo iye pache zvake. Ndo zvati kuti zviitwe izvozvo.
Avanga vari munyori mukuru webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Iyo zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Emanyo Gasa vanoshanda nevechidiki vanorarama neutachiona weHIV AIDS, Red the AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF Zimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Emanyo. Mukoma Emanyo, tiri kunzwa kuti muri kushanda nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana zvikuru sei vanoshaya. Mungatudzo kuti muri kushandira munzvimbo dzipi?
Nzvimbo dzatinoshanda tisu ndedze vanonzi madisplaced population ari mimwe munyika, in different provinces and different communities, vanove hard to reach vaye vaye. Zvakaita senzvimbo dzakaita sekunana Chimbizi, zvakaita senzvimbo dzakaita sekunana kwana Mazoro kutanga nzvimbo itsva yekuti tine vanhu vati displace. Tine nzvimbo itsva dzakaita sana Epwet dzana Caledonia, dzinana Kilani kuBulawayo, dzinana Tremont kuBulawayo. Zvatiri kuona isusu kuti vechidiki pari zvino vari kuona dambudziko guru guru mumasupplies ava vari kuitwa emushonga, kunyanyanya vaere vanga vari pasecond line treatment.
Saka muri kutarisa mazera api apa?
Apa tiri kutarisa isusu kubvira 16 yezvi zvichienda kumusoro.
Zvirongwa zvenyu zviri kutambirwa sei nevechidiki munzvimbo idzi?
Vechidiki vari kuzvitambira zvakanyanyika, but kuburidza nekuti isu seorganization yeTAF Zimbabwe hatinawo hedu yeleto yekufandini yakati wandei, but kune zvatiri kuanazvo tapuwo nemakoporetani ari kuwanawo rubatsirowo rwatirikupa kuti riri kuita change some people's lives. Vari kutitsigirawo zvedu tichigona kuita mamwe mavisit like iko zvino tiri kuvhikerera fones kwekuti zvo tatadaidzira ne-one of our partners vatati tichigone kuita strategic plan pamwe chete tigone kuti isusuwo seTAF tigone kuenda tineeducatewo vanhu kunana Zambia, kunana Lesotho, kunana Botswana, kunana Zambia, kunana Mauritius. Saka zvinhu zvatiri kutenda zvikuru kune mapartners edu vakaona takakodzera kuti sevanhu vari kuita zveart zvekuti vechidiki vari kukwanisa kupindawo mazviri vachikwanisa kubatsiridzana pache zvavo kuburikidza nepsychosocial support yatinoita tichishandisa maart edu.
Ndevapi vamwe vamuri kushanda navo?
Ezvinezvi tinonyanyotenda zvakanyanyisa kumedicine sans frontieres without borders NSF, ndivo vanga vanyanyomira nesisteredzi mune zvinhu zvakawanda wanda.
Saka vechidiki ava mune muchiita sei? Mune muchivawandira mushonga nekutaura navo ndo mashandira munoita navo?
We advocate kuti vapiwe mishonga yavo yese yakakwana, uye zvakare nekuti isusu tinoita inonzi treatment literacy nekuva educator literacy yavo. Tinotora isusu bhuku semanyuwa rakadhevheropwa neministry of health customize isusu kutivisa into artistic language nekuti vagone kuunderstanda kuti kana tichimbotaura kuti treatment literacy zvii zvatiri kutaura nezvazvo iwo pachavo can easily understand sevechidiki kuzitike takasvika mumaart. Zvinove chinhu zviri kutambirika zvikuru.
Asi tiri kunzwawo kuti pane kuchema chema kuti vechidiki vari kutapurwa utachiona vanenge vaakuwedzera zvakare uwandu hwavo. Zviri kufamba sei pane zvamuri kunzwawo?
Isii pane zvatiri kunzwa nezvatiri kuonawo mutsvakiridzo dzatiri kuita nemapartners edu samovetovinja medical directors zvinhu zvekuti iko zvino nenyaya yekuti mabasa chavo chavo pate zvavo ari kunoita. Saka vazhinji vechidiki vanga vachikosa mabhodha vaya vaya vanga vachienda kudzoka kwavo nedzimwe nguva, nenyaya yekuti zvo munzvimbo dzine mabhodha settings dzine idzo population yevechidiki vazhinji vari kumigreta, pavanenge vodzoka ndirifaindi kuti kuburikidza nenyaya yevulnerability, vulnerability zhinji iri kuwanisa kune vechidiki vanove ivo 16-35 years. Saka chikumbiriso chatati chipowo kunyange kumaauthorities kuti pavanotaura zvekuti demographic dividend, demographic dividend ngavasave ivo vari kutipuranira, but ngavave vanhu vekuti vanoya kwativi isusu voti isusu sevechidiki zvii zvatingagari pasi kuti tigone kurongeka kuti tigone kubatsiridza kuti ivo vanyu vechidiki vawane buy-in. Because chinhu chisiri kudiwa nevechidiki kusakereke zvatakaita inyaya yekuti tinoita inenge dictated approach yekuti tinoenda tonovati chai zvakati vechidiki havadi izvozvo. Vechidiki vari kuita zvinhu zvekuti izvo tinongoenda ikoko then we start we plan together with them vachitaurirawo maproblems avo, tichataurirawo kuti tikaona takadai tinokwanisa kuita chinobuda.
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Naita zvinyika blessing.
Avo vanga vari mukoma Emmanuel Gasa vanoshanda nesangano The AIDS and Arts Foundation Zimbabwe. Aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Sangano revanotengesera migwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa nedanho rekanzuru yeHarare iyo iri kuvabvisa munzvimbo yepambudzi Roundabout pavari kutengesera. Mukuru wesangano iri Vasamero Wadzai vanoti izvi zvakaita kuti nhengo dzavo dziratidzire svondo rapera dzichinyunyuta uye dzichiramba kubviswa panzvimbo iyi kusvika kanzuru yava pakumwe kwekunoshandira. Kanzuru yeHarare inoti vanhu ava vari kukonzera tsaona dzemumigwagwa nekuda kwekukanganisa mafambiro edzimotokari pamwe nemabhazi uye kusvibisa nzvimbo iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navawadzai pamusoro penyaya iyi.
Vakuru veCity of Harare vakatova danho rokubvisa mavendors anotengesera pambudzi. Vachivati vanofanirwa kuenda kunzvimbo dzakagadziriswa dzavanoti dzemadesignated places. Saka danho iri rakatorwa pasina kana hurukuro dzakadzaitwa nevanhu vari kutengesa ipapo. Takazongoona mapurisa ekanzuro akuuya nemamwe ezeterapi akuuya achitoudza mavenda kuti ibvai ipapo pamuri kutengesera. Zvikava zvakakonzeresa nyunyuto huru kuti aiwa zvasvigona kudero, vanhu vanotanga vaudzwa kuti kana muchibvapa muri kuenda kupi. Saka patakangoziviswa izvozvo isu seboka takabva tamhanya kundoorganiza vanhu vedu kuti vabatane variziste izvozvo.
Zvikonzero zvipi zvaipiwa nekanzuro kuti munge muchibviswa munzvimbo idzodzo?
Chikonzero chokutanga vari kutiwo kune nzvimbo imwe inonzi Mbudzi People's Market yakagadzirwa iri padhuze neipapo. Maonero atiri kuzviita isu inofanirwa iriyoyo Mbudzi People's Market iri kuda kushandisa vakuru vekanzuro kuti vabvise vanhu mavenda aende kutengesera mumaketi yavo iyoyo. But tiri kukonzeresa kuti vanhu vasada kuenda mumaketi iyoyo ndechekuti mitengo yavo, maprizes avo, marendals akakurisa pazuva vanhu vachida kanoswa kana $40, $50, which is too much pamaprofits ari kuitwa nemavenda. Ndochikonzero chokutanga. Chikonzero chechitu vari kuti ivo kune kwakagadzirwa kune dzimwe nzvimbo kwamunogona kuendeswa. Bati tiri kutanga tati ndedzipi nzvimbo dzachoda kuti tidzione nzvimbo dzao dzakagadziriswa kuti tiende papo. Chechitatu vari kuti vari kukonzereswa traffic problem, traffic jam panomira mabhazi aya anoenda nekupa vanhu vachienda kumasvingo. Patichatsaona vanhu vachimanyidzana mhuro dzichidaro.
Saka muchaita sei nedanho rekanzuro irori?
Tatovaendesera hwaro hunonzi petition huya tivaudza zvichemo zvedu tichigadzirisai izvi. Mukagadzirisa izvi tinobva pamuri kuti tibve ipapo. As long as musati maatenda kune mamwe maproblems vatinawo isu sekuti hapana pacho pokutengesera hatisi kuzobva ipapo ende izvozvo zvatovaudza.
Vanga vari mukuru wesangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation Vasamero Wadzai vari parunare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 namufundisi Johannes Gumbo vekereke yeUnited Methodist Church vari kuNorth Carolina muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Tinokugamuchirai pachirongwa chedu chatinotaura nezvechikristu chedu muZimbabwe. Pano paStudio 7, inini zita rangu ndine Praxidus Jeremiah. Tokugamuchirai pachirongwa chedu mufundisi Gumbo.
Tinotenda mazvita enyu nokutiunzawo pachirongwa. Ini ndinoidzwa Johannes Gumbo, asi ndine zita randakapuwa nababa rechikaranga rinonzi iko simba rashe. Ndakaberekwa kuKwekwe kumapurazi emuKwekwe pakati peKwekwe neHunterston. Ndokwakanga kuina baba vachishandira ikoko. Saka ndokwandakaberekerwa. Ndakaberekwa mumhuri yevana gumi nevaviri pachirungu 12. Ndinokupedzisira mumhuri iyoyo. tikazotama tobva kukwekweta kuenda kwagutu kunoenda kumusha ndinoira gumbo saka ndichinziva gumbo takumusha kwagutu tikaitawo nezvehondo izvi tikatumbomanyadzanawo nazvo tikambosungwa nezvehondo tikambovharigwawo kunana chato wetsuku hondo ikapera tikasarudza kuti taakuda kuenda kundoshumira ndopandakaenda kuseminari ndikagraduata kubaptist theological seminary yomugweru ndakagraduata 1983 ndokubva ndaenda kumashava ndokwandakanoita mufundisi kumusha ndonyanyozivikanwa samufundisi nyanda ndorainyanyoshandiswa asi harisi pachitupa izita rekumhure but ndora ndozikamwa naro ndikazobva 1985 ndikanoita mufundisi kuzvishavani for 17 years patsitsi baptist church kuzvishavani
makabva muchiuya kuchikoro kana kuti kuwedzera kudzidzo kana kuti makanga matodaidzwa kuti muuye kuzoshumira kuchechi yekuno kuamerica
ndakabva ndichizowedzera idzo dzidzo idzi ndandapuwawo scholarship nesouth eastern baptist theological seminary iri munorth carolina saka ndokwandakaenda kuchikoro ndauya muno muamerica kuzowedzera ndokubva ndagraduatawo muna 2002
makabva mauya nemhuri ipapo
ndakabva ndauya nemhuri pandakatanga kuuya ndakauya hangundega for 6 months ndokuzodzokera kumushanda ane scholarship ndokuzouyawo nemhuri which is mhuri yakauya 1999 saka from 1999 taakunotese nemhuri ndine vana vakomana 2 vasikana 2 nemudzimai ndichinaye for 38 years now tichiri tose unonzi Violet Gumbo
mane makore makumi matatu muri mese munochengetedza
makumi matatu nemasere 8 ndo masere zvaakuda kurashika tiri tose haiwa takachengetedzana takawana natichangoita indichitena 18 years tena 17 zvokutangira ipapo saka haiwa tichiri tose
zvinokudzwa izvi sangano ramunoshanda naro kana kuti zvirongwa zvamuinazvo zvekutarisa kumusha kwamakabva
inini ndiri mufundisi weShepherd House United Methodist Church muno muamerica kudurham North Carolina saka ndiri senior pastor weipapo chirongwa chimwe chatiinacho ndechokuti vafundisi vatatu takabatana pamwe chete vachikore ivo vagumbo navamucherera tikatarisa sangano rinonzi Hands On International Ministry sangano iroro founder waro ndibaba vachikore but ini ndiri North Carolina ndini ndinorana sangano iroro tinobatsira vana vezvikoro vanouya kuno kuamerica kuzodzidza kuti vabhadhare inonzi intuition fee yekuti havabhadhari semainternational students vanobhadhara sokunonzi ndeve mustate imomo saka ndo zvatiri kubatsira nazvo vana tine vana vagraduata vakati wandei tine vamwe vari muzvikoro iko zvino
tochipa yedu shoko nekuti nguva dzedu dzadyana
shoko ndingangoti inini ndima inondibatsira muupenyu hwangu ndimatthew chapter 6 verse 33 muchirungu ino seek you first the kingdom of god and his righteousness and all these things shall be added unto you tangai matsvaka ushe hwamwari nokururama kwake izvozvi zvose zvinhu izvi zvichawedzerwa kwamuri ndinofunga vana vamwari tikadzidza kutsvaka mwari nokururama kwamwari noti kururama kwevanhu asi kururama kwamwari zvimwe zvinhu zvose zvidiki izvi mwari ndiye akasika denga nenyika nokuzara kwayo anotipa ngatiregei kutsvaka kungotsvaka ufume zvikuru kuvafundisi ndokwanyanyisa dambudziko iroro taakungoda kuparidza prosperity kuitira prosperity yacho yakanangana nesu chete vafundisi haisi tombori yemachurch members noti tichikurudzira ivo kuti vape more than what they have tichichaja macredit card avo on our own benefit tichivabhadharisa mafuta okuvanamatira zvinhu zvakawandisa zvaakuitika aiwa ngatitsvakei ushe hwamwari nokururama kwake zvinhu zvinowedzerwa kwatiri ndozvandingataura
mupendera nemunamato
ngatinamatei baba vakatendeka toda kungokutendai kunyange naivava vatapi venhau vamakatipa kuti vagokwanisa kuendesa shoko kumushawo kwatakabva tinovanyengetera kuti muvachengete muvaitire zvakanaka tinonyengetera nyika yekwedu yezimbabwe nyika yakasimukira yapamusoro ine zvose zvamakairongedza nazvo baba ndinonamatira kunyange hurumende iripo nemapartis ose ari kutarisira kuvhoti inotevera yenext year baba tinonamatira kuti imi mwari mutipe zvakatikodzera zvikuru vanhu vanokutyai vanotarisawo varombo vanotarisa vari pasi kuti vabenefite muzvinhu zvinomunyika mavo kunzwai womwari zvikuru sei kuti tikutsvake imi pokutanga nekururama kwenyu sezimbabwe nemuzita raishe wedu jesu kristu amen
Manzwa kubva kuna mufundisi Johannes Gumbo vekereke United Methodist Church vari ku North Carolina muno America murukuro yavakaita na Praxidis Jeremiah we Studio 7 Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba kachibva ku Christ like choir Iye zvino tokupaiwo kambo mudhara vachauya kubva kuna Ja Preza.
Wandizwa ndichida ziro tira ndikati dai wambotarisa nguva nekuti zvimwe pamwe mepo chauya asi ramba uchingopenya kunge suva vanganedza unoti mdero chauya
Kambo mudhara chauya kubva kuna Ja Praise kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU roronga kusangana nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya mangwana pamusoro pekunetsa kuri kuramba kuchiita mari munyika. Kanzuro yeguta raHarare yofumura pachena makambani, masangano pamwe nezvikoro nevagari vane zvikwerete zvayo vasiri kuda kubhadhara. Muchikamu chedu chechitendero manzwa hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 namufundisi Johannes Gumbo vekereke United Methodist Church vari muNorth Carolina muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standekile Muhlanga. Thank you.